DJ Eno Music.
Extra bad bad.
Na 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 na.
Gino de Gino, Gino de Gino.
Aye 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 aye. Aye 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 aye. Oja. Tinizai bandi no famba,
famba.
Tayo jingiriza zvichiramba,
ramba.
Tinu zvacho zvakangara pamba,
pamba.
Bongo karandiri munhu wekushamba. Asi handimire ndorama ndichifamba,
famba.
Rama ndichirilisa manhamba,
namba.
Umiswa navo vese ndaramba, ndaramba. Handisi slow kunge kamba.
Tenzi tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga, hadzizi mombe dzamudanga. Tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga, hadzizi mombe dzamudanga.
Maenemi havaisi family, vanotisa patani, vatumwa nasatani. Nazviramba kamani, kirwa mwari jamani.
Ipet company, hadzizi shamani.
Ndinyerere badinenge njivaona, takarara vachititsoma. Kuti batira makona, vaitoda tisapona.
Tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga, hadzizi mombe dzamudanga. Tenzi tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga, hadzizi mombe dzamudanga.
Aye aye aye. Tinizai pandino famba,
famba.
Tayo jingiriza zvichiramba,
ramba.
Zvinhu zvacho zvakangara pamba,
bamba.
Bongo karandiri munhu wekushamba. Asi handimire ndorama ndichifamba, ramba ndichirilisa manhamba.
Umiswa navo vese ndaramba, ndaramba. Handisi slow kunge kamba.
Tenzi tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga, hadzizi mombe dzamudanga. Tenzi tarirai kwandakananga, vakandirodzera mapanga. Mwari tarirai kwandakananga.